DC. Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 ndira 2022. Makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varairidzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuState House muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana rine makumi maviri nemumwe 1121 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere 5108. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vapa zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezana rine makumi manomwe nevasere 220,178. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe 4,153,879. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi masere nevashanu 3,169,785. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu nevatatu 9,503. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe harina hanya nevana vechikoro vavanodzidzisa, vachiti panovhurwa zvikoro pose pose ATUS inoti nhengo dzayo hadzisi kuenda kubasa kusvika ichi neicho zvagadziriswa. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vandoro vati kuva mudzidzisi chinhu chikuru uye ibasa rinoda kuti murairidzi aise zvido zvemwana wechikoro mberi kwezvido zvake.
Kune bazi rinomirira nezvemubhadharo wematicha nemacivil servants ose, ndokwatotarisira kuti nyaya dzemubhadharo ndokwadzinofanirwa kunge dzichitaurwa ikoko.
Varairidzi vasingauyi kubasa muchaita sei navo sezvo vane zvichemo zvinosanganisira mihoro yavo?
Iyo nyaya yekuti hatizouyi kubasa haisi tagara hedu toziva kuti hatuzi nemamembers avo 386 ndo zvavanogara vachitaura gore negore. Isusu sebazi reprimary nesecondary education tine 145,000 teachers, saka tinongotarisira kuti dzidzo richaramba richingoenderera mberi. Kudzidza kucharamba kuchaenderera mberi, kubudirira kwedzidzo kuchaenderera mberi, takatarisa kuti tichange tine vision 2030 yakanaka neramangwana rakanaka tichidzidza murugare nemurunyararo nekuti tine maticha akawandisa chaizvo vanoda basa ravo vanozvitutamadza vanonzwa manyukunyuku kuti vari muclassroom vachiticha vana vavo vachivadzidzisa vakawandisa zvekuti hai vamwe havasi kutokwanisa kutopinda mumbazi medu asi vakazopedza kunyora kukwalifaya kumacolleges avo havari kutoda kutouya vakawandisa zvekuti zvehatuzi tagara tichingozvinzwa gore negore gore negore ndozvavanenge vachingotaura asi dzidzo rinenge richingoendera mberi bvunzo richienderera mberi dzidzo richienderera mberi nyika ichingobudirira ivo vachingotaura kuti hatiuyi
vandoro sei pasina kuwirirana nevarayiridzi kusauya kubasa uku hakukanganisi zvedzidzo here
mukatozvitarisa pamembers acho eatuzi vanenge vatorimo futi muclass asi leadership yacho yataura kuti musainda asi tovaona varipo toona vachidouya vachidomaka vamwe vachidoinvigileta vachitoita kuti dzidzo ritoenderera mberi saka kuda kufunga kweleadership kunotisiyanei nekufunga kwemembership saka ndokuti vanofanira kugadzirisawo ipapo voona kuti kuta mudzidzisi chinhu chakakosha zvikuru hachisi chinhu chekuti unongonzi unongoti kana ndakuda kudzidzisa wobva wati handichada kudzidzisa pana handichada kudzidzisa nekuti handina chakati pana handichada pachirungu zvinonzi this is a calling kana uri teacher it's a calling nekutoda kutotarisira kuti ramangwana revana vari mumaoko mako ringe rakanaka ramangwana renyika yezimbabwe ringe rakanaka zvongoti pese pose pada kuvhugwa zvikoro umwe munhu oti nehandii ndinodzidzisa handii ndinodzidzisa nekuti ndiri kuatuzi tafungawo kuti taamuna 2022 izvi hatichazvinzwawo
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata mutungamiri weatuzi vaobert masaraure uye tichienda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatanga tavatumira imwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo vajack pedzisai zaba vari kukurudzira zimbabwe electoral commission kana kuti zec kuti itange yazvichenesa iyo seboka isati yada kuchenesa gwaro revavhoti izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nezec nezuro kuburikidza nedande mutande retwitter chekuti ichabvisa mugwaro revavhoti vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvishanu nemakumi masere nevashanu kana kuti 35,085 mushure mekunge vaziviswa kuti vanhu ava vakafa vazaba vanoti kunyange hazvo zviri kuitwa nezec izvi zviri pamutemo zvekuchenesa gwaro revavhoti veruzhinji vari kunyunyuta nemabatirwo anoitwa basa nekomisheni iyi studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuzec pamusoro pedanho iri ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 navazaba pamusoro penyaya iyi
ndingada kuti ndizivise ruzhinji rwezimbabwe kuti danho rakatorwa nezec kana zimbabwe electoral commission idanho zvikuru riri pamutemo takatarisa pabasa ravo rekunyoresa vavhoti oro rekunyoresa vanenge vachida kuzovhota asi zvakare pabadanho iroro vane basa rekuchenesa yatinoti voters rugwaro revaya vanoda kuzovhota saka izvozvo zviri pabasa ravo ravanofanira kunge vachiita sezec so zvinhu zvakanaka asi machenesero arinoitwa pane maitirwo azvinoitwa and maitirwo ayo anofanira kunge akachenawo zvakare hamungachenesi gwaro usina kuchenesa maitiro enyu
maitiro api hamunoti dai zeki yanga yatanga yazvichenesa yozochenesa gwaro revavhoti
chinhu chakatikashamadza pakapera gore rapfuura nepatinotanga gore rino takangotanga kuona manhamba kana mafiga achingobva kuzeki asi ange mafiga iwayo aishamisa nhasi rataurwa 2000 mangwana rataurwa 22,000 asi tashaya kuti anobva nekupi ndopane dambudziko raitaurwa nevanhu vazhinji zvino vataitaura navo kuti zvinhu zvacho zvinoita kunge zvisiri kuitwa mune jekerere zvinhu zvacho zvinoitwa kunge vanhu vangomuka kungoti nhasi tofunga kutaura namba yakati nhasi tofunga kutaura namba yakati zvichiita kunge pane ari kuvamanikidza kunge vataure manhamba iwavo hapana angavamanikidza asi totarisira kuti boka rakaita sezeki ringe riri boka riya rine urongwa hunozivikanwa nevana vezimbabwe urongwa hwekuti kana muchizikanwa kuti ndimune basa rekuchenesa mazita ari mugwaro revavhoti ngazviitike zvichiramba zvichiita sei zvazoshamisa vana vezimbabwe nhasi
tiri kuona kuti zeki yatora danho irori rekuzivisa nezvekuti ichabvisa vanhu ivava mumagwaro evavhoti yapa here vanhu mukana wekuti vanga vachikwanisa kuenda kunoona mazita avo mumavhoters ro imomo pasingatarisirwe kuti vanhu vanenge vachizonetseka kuti vanga vachisvika kumahofisi ezeki
ndopane dambudziko riripo gombe dambudziko nderekuti chekutanga tinoyeuka kuti makore maviri apfuura nekuda kwedenda recovid mahofisi mazhinji ezeki anga akavharwa vanhu vanga vasina mukana wekuenda kunoona kwazvinoitwa kuti hama yangu yabviswa oro pane hama yangu inoda kubviswa asi chikuru ndechekuti aifanirwa kuudza vanhu ndiani kuti imi sevagari sehama dzevafi ndimi mune kodzero yekutanga yekuendesa zvitupa zvevafi ama death certificate kuti ndimi mofanirwa kuenda navo moti hama yangu yafa chibvisai chandoda kutaura chekuti boka rezeki rinenge rakarara nezamumukana rakakangana kuti riri kuita zvinhu asi risingadzidzisi vana vezimbabwe chikuru chandoda kuti vana vezimbabwe vazive ndechekuti boka rezeki ndiro rinowana mari yenyika tax zedu dzatobatirwa muzvitoro kana mari dzatotambira kumabasa inoenda kunopiwa kuzeki kuti vatidzidzise vadzidzise vamwe vasingazivi kuti iro ndobasa ravo uyezve kuti basa rinotarisirwa kuti isu sevagari tisu sevavhoti tiiti nderakati saka idambudziko rezeki
nyanzvi munyaya dzesarudzo vajack zava vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiri webato remdct vadouglas monzora nezuro vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kustate house muharare mugwaro kuvatori venhau vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vawitness dure vanoti musangano uyu wakanga uri wekuti vamonzora vazivise vamunangagwa zvakabvumiranwa nemdct pamusoro pehurukuro dzinofanirwa kuitwa kuti zvinonetsa nyika zvigadziriswe nenhaurirano vamwe vakanga vari mumusangano uyu vanosanganisa mubati wehomwe muzanu pf vapatrick chinamasa nemunyori webato remdct amai paurina mpariwa tabata mutauriri wavamonzora valoid damba kuti tinzwe zvizhinji
kutanga takataura zvinhu zvakawanda kuna vamunangagwa zvatakanga tichitarisira kuti zvinhu izvi patinoita kupinda munhaurirano kana kuti mudialogue tinenge tichitarisirwa kuti titaure nyaya dzelabour nesocial security tinenge tichitaura nenyaya yenational peace and reconciliation tinenge tichitaura nenyaya dzedevolution in local government tinenge tichitaura nenyaya dzemawar veterans nemawar collaborators tinenge tichitaura nenyaya dzeelectoral reform tinenge tichitaura nenyaya dzematraditional leaders kuti matraditional leaders havafaniri kupingira mune zvematongerwo enyika nekuti masubjects avo kana kuti vanhu vavanotungamirira vange vari free kutusarudza vatungamiriri venyika kubva kuna kansela kusvika kuna purezidendi wavanoda vasingashishidzirwi izvi ndo zvinhu zvatakataura navamunangagwa gore rakapera
chii chakabuda mukutaura pamakaita nevatsigiri venyu munyika yose pamusoro pegwara rebato renyu uye mashanduro aro nemamwe mapato zvikuru sei zanu pf
takatenderera nyika yese tichinzwa zvakatarwa nevatsigiri vedu tichida kubvunza kuti zvinotoita sei nekuti patakanopabepairi vamunangagwa vakazotipindura sekubvunza kwamaita kuti vakazopindurawo here hongu vakapindura asi kupindura kwavakaita vakapindura vachiti tinoita nhaurirano dzedu tiri muboka repollard asi kana muchida kunge muchida kurivandudza munotenderwa nekubvumidzwa kunge muchivandudza muchiedzera zvamuda kuti zviedzerwe nepamunofungidzwa kuti pakashota nekuti hazviiti kuti avamwe ari kusika negosheshe neuku imi muchiendawo neuku isichienda neuku vamwe vachienda nekudai saka takaenda kune vatsigiri vedu takatenderera mumaprovhinces edu ese vakavatsigiri vedu vakaratidza chaizvo kufarira kuti ngaunge kuine dialogue izvi zvinhu zvakasimbisa report yakanyorwa nemas public opinion institute yekuti 73% yevanhu vekumamisha vari kutsigira dialogue 68% yevanhu vemadhorobha vari kutsigirawo dialogue
MDCT inotarisira kushanda nebato ravamunangagwa sei uye ndezvipi zvakaiswa neMDCT patafura yavamunangagwa
regaintaro kuti tiri kutoshanda navamunangagwa nebato ravamunangagwa muparlamendi hasina kutanga kushanda nezanupiefu nhasi muparlamendi takatanga kushanda nezanupiefu muparlamendi muna 2000 apa takapenda chamunofanira kuziva ndechekuti MDC iparty yegovernment iparty yegovernment iri mulocal government iri muparlament saka kushanda kwatiri tiri kushanda kuvandudza mitemo nekuona kuti upenyu hwevanhu mukati menyika huri nani zvinhu zviri kuchinja but ndomukamubvunzo wamabvunza imi muda kuti zimudzwe kuti patiri kuita nhaurirano tichashanda sei tichashanda tichishanda tichidaidzira vamwe vemapoka akawanda akasiyana sei nekuti tiri kuti munhu wese anofanira kunge ari involved munhaurirano idzi saka hatiri kuzoshanda navamunangagwa vega nebato ravo asi tiri kushanda nemabato ese ari muzimbabwe nemapoka ese anosanganisira machurches anosanganisira mayouth organizations anosanganisira mawomen organizations anosanganisira vese kana zverema nevamwe vakasiyana siyana mapoka akasiyana siyana kutarisira zvakare vamwe vatiri kutarisira kushanda navo madzishe atiri kuamba chingotaura nenyaya yemadzishe nenyaya nemawar veterans saka kushanda kwatira kuita apa tiri kutarisira isiri kuti tiri kuita nhaurirano dzekuona kuti kwaita utongi hwejekerere kwaita uyezve maelections ari free ari fair ari credible
nezuro china mutungamiri wemdct vamonzora vakaita musangano navamunangagwa musangano uyu wakanga uri wei uye chii chakabudamo
ndomunga inge ngori nyaya yekunopindura yekunowadzotsera tsamba yakabva kunational council kuti national council yedu yakabvuma kuti tipinde mupolojiti nhaurirano navo asi paine maadjustments nemaproposals atakaita ekukoka vamwe vanhu vakasiyana siyana uyezve nekutaura zvatikutaura izvo zvekuti ngatitaurei mabread and butter issues utongi hwejekerere utongi hwevanhu upfumi hwenyika titauri nezvemabasa taure nezvemigwagwa tarire zvakasiyana siyana kuti zvinhu izvi zviuye panofanira kunge paine utongi hwejekerere nekuti mukataura kuti imimi zimbabwe haina hurombo hwekuti haina maminerals ine hurombo hwekutadza kutungamirirwa bedzi ndo zviripo saka tiri kuti izvi kana tichinge tabatana kudai zvetiri kutaura tese tiri patebho imwe chete kana mwena ari kunzouka anoona achiti vanhu ava vanenge vari kusenza vese zvakanaka saka tichida kuti tida kuti tishande navo tichibvisa politics dzekurovana politics dzekutukana politics dzekuurayana politics dzekudhisapisana politics dzekusvibisana nekunyombana ndokushanda kwatira kuita navamunangagwa ndozvatakaisa patebho nezuro tichitaura navamunangagwa
avo vange vari mutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi zimlife.com rinoti vanhu vechilonga vanopfuura zviuru gumi nezviviri vatarisana nekudzingwa kubva munzvimbo yavanogara mushure mekuruza nyaya yavo kudare reHigh Court nzvimbo yavanogara iyi inoda kurimwa bundo rezvipfuwo muNewsday mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vachinja-chinja vativedzeri vavo vachivaisa kune mamwe mapazi emapurisa muNewsday makare vagari venkai kumatebeleland north vari kukurudzira hurumende kuti itsvage mugari wedunhu iri kuti ave mukuru wenkai rural district council yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
anaka hangu zirikwe mdisiti maka urvisa chamisa mjiti chamisa po aramba kuwa paspeni mukaita zvamunoda mukadzinga mairi tii mukaita zvese chamakurwisana chacho chiina makupi chamakuronga zvokumurikola chamakuita zvese izvo zvamakuita izvozvo zvazvo mamusingawirirani mamusinesi saka nhasi chazoshata chii makupi aakudhimanda manje kuti zvinhu zvenyu zvichiitwa nenzira kwayo because in the first place makare saka chamakadya chamuka muchaona manje manje kuti muchaparadza nenzira inorwadza end hamugoni kuzomukazve muchimuenzana nokuti makadyara kuvengana makadyara kukaurisana saka ndo zvaakuzonoitika manje chamakadyara maakuchikuhwa musadaro hama dzangu maisafana kunge muchirwana chamisi iye chamisa hana anything against you ivi dhima makatoratidza kuti mune simba chaizvo munoita zvamunoita muchifarira muchifarirwa nezano chaizvo kuti you are getting destroyed is a no position saka chiuinaitoni nokuti matoo divided ipapo chamisa netimu yake vakabatana
inja maitiro maitiro inja yezvokubwa makadikwa namukoma jonga vandimire vese vashamari vestudio vototi hepi new year yanangoma jonga tinofara zvikuru makatichengetedza kubva gore richitanga makore ese muri pastudio saka tinofara zvikuru kupinda 2022 tipese mapinda semukoma narida kupinda kutora nyika saka teichingoti mese tinongoti pindai vapindawo vakomana vavapindawo vakomana zvokuti pamusoro ina vana vezimbabwe ndinokumbirisawo wese vechidiki hanhande yetinorejista ikwanise kubvisa hurumende iripo tisaite nzara kwese vane zimbabwe tinodzinga nzara chigunu chako chinja maitiro maitiro ayo chinja yezvokukwa
vana mukoma jonga makadiko makadiko nana mukoma tanonoka hwande makadiko pastudio 7 apo ndokukwazisai nemufaro ndini Andrew ndiri paposhas ndinotaura ndichiti vakomana dai Zimbabwe yaita zvakanaka vakomana zvinobva zvanakidza here kuti vanhu vese votiza Zimbabwe apo nekushungurudzwa vanenge vachiitwa muno muSouth Africa macho hazvina kumbonaka vakomana mukuru ngaachizorora kana asingagoni kutonga nekuti izvezvi vana kuchikoro havachaindi dzangove mimba kuchikoro mukuru ukaona mukuru wenyika achiti zvoni hamufangu wekuenda kuchikoro zvikoro ngazvivharwa ndichadza kuita plani yekuti aunze mishonga aunze zvekuprotekta kuti vana vakwanise kuenda chikoro zvinhu zvinenge zvakangooma
waziwa yana mukoma tanonoka wande nevose vashamarari vepastudio 7 ini ndinoitwa Samson Kondongwe ndiri paPitori ndinoda kungokudza zviri kuitwavo neSouth Africa pabhodha po ngairambe yakadaro South Africa pamwe nenyika dzose dzemusadhiki dedzatevedzerawo mabasa eSouth Africa kudzosera mwana wevhu kuZimbabwe mwana weZimbabwe ngaadzokere kuZimbabwe timbonovhota takawanda tikavhotera shanduko nyika yedu ivo inonaka kwete kungoramba tichitumirana mai magirosari vachivhota voga vachisara vachimbunyikidzwa nezanupiefu voga ngativhote ngatidzokere vana veZimbabwe vose vari kushungurudzwa nemapurisa emuSouth Africa rambai makasimba muchidzokera vokumusha munorima mugonovhota kana mavhota nyika yedu yonaka
makati hama dzangu dzinodiwa pastudio 7 mose nyaya yangu yandinoyandoda kuti nditaure ndeye mukomana anonzi Simba Chitando infact ndikuona kuti vananzi vana simba vese vane imwe mentarity Simba Mavhaza ndiwe mumwefuri ari kuuk zvinhu zvaanotaura so zviri far away contract nezvatinotarisira panyika South Africa mazimbabwe nzichesi tiri kupotera including iya na unekuda kwe master ya politics ari munu otherwise the same story wa mwetiri munu uneku zishandia shua nika yoko edi inuda kugadiri South Africa vaona uti ine diplomacy way chikatichi zingye wano zino nyadisa gati iti waende kumusha kwa wato 2022 achipela kuti wano sota ninyo yawe election zikumba kwa hapa zinu ziripachie na isa siti kumbo chaka kutu mungu sana wano mchitipati kanga nisila awanasha wati kakasi ya wana ini obvious cases kana wano yese wale at least 3 million people chikanti chende kumusha zino nopati ya sasuwa kushandula chime chini chine chini zima election it's only kuti kumusha kwa ni election zaje kesi na uregister kutifu
Ijo zange zili pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Nezuro America yakasvitsa gore kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC apo vatsigiri vevaiva mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwavaJoe Biden vebato reDemocratic Party. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutevezeri wavo amai Kamala Harris vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, He tried to prevent the peaceful transfer of power.
Morera pera musi uno, utongo vejekerere wakarwiswa. Asi, vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhoroondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu. Asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo wejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter.
Kusimba kwe utongo wejekerere ndekwe kuti kunopa vanhu mazimba. Asi dambudziko guru pa utongo wejekerere ndere kuti tikasamira tichiuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau si vachipadivi ravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida asi havana kuzoita izvi. Ofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa6 ndira apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa15 ndira vachipawo pfungwa dzavo kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba zvakakosha kuti tinge tine ma strong institutions as opposed to strong men so muno muAfrica tinowanzopomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome paya pekuti ma institutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyange vanga variwo mutungamiriri vakatosiya chigaro institution ya democracy ikaramba ichimira
vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikiti va AFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti varairidzi chaivo vanoisa zvido zvevadzidzi mberi kwezvavo. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuState House. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.